South Africa tati ni msangano wewe watatu wenao kubva muAfrica yose muZimbabwe tanga tiri vasikana gumi vemajournalist vari kusupportwa ne US Embassy muHarare kozoitawo vamwe vakomana nevasikana mafreelance vauya vakazvimiririra kumusangano uyu. Musangano uyu tingati wanga uchibatsira majournalist kuti ange ari pamwe chete achionesana zvinhu zvinowanikwa mujournalism mumatambudziko avanosangana nekuti vamwe vanomakunda sei kunyika dzavo nekuti takatarisa matambudziko anowanikwa nemajournalist anenge akasiyana-siyana munyika dzese. Saka tinge tasangana kudai tainge tichibatanidza musoro pamwe tichionekwa tichisheya maideas kuti zvinei zvakamira sei, munozvikunda sei muchidai so.
Iwe ungati chii chakanyanyo kukubata pamusangano iwoyu chauchazodzokerawo kuZimbabwe uchinopakurira vamwe?
Chakanyanyo ndibata ndechekuti dzimwe nguva kana uri woga wakasangana nevanhu vasina zviroto zvakakura maningi, dzimwe nguva unofunga kuti iwe pane chinhu chekuti chiri kukuita kunge wakupenga zvauri kufunga hazviachivhiki. Asi ndichinge ndichisangana nevamwe vane zviroto zvakafanana nezvangu kumusangano uyu, ndakwanisa kuti ndive ndinosimbiswa kuti handisi ndoga ndino zviroto zvakakura, uye zviroto zvangu hazvina kunonyukura zvokuti zvinganza hazvikwanise kubudirira. Asi ndawana vanhu vandisimbisa nevamwe vanhu vandipa manhamba avo kuti tigonopota tichibatanidza musoro pamwe, vagopota ndichivatsvaga kuti kana ndichinge ndaomerwa ndovabvunza kuti apa takadai todii, vachindibetsera nenzira dzakasiyana-siyana.
Dingindira remusangano uyu ranga riri rei?
Dingindira remusangano uyu ranga rinzi muchirungu Journalism in the City, zvichireva kuti mubatanidzo wevanyori venhau, zvichisanganisira nekuti zvavanonyora ngazvipinde muvanhu, ivo vanyori vanhavo vagone kuti kana vachinge vachinyora nhau dzavo vange vachipinda muvanhu, kunzwa kuti vanhu vanoda kutaura vachiti chii, patingati kupa vanhu voruzhinji inzwi rekuti vataure kubudikidza nemapepanhau, kwete nekuti vange vachingoenda kune vakuru venyika, vakuru vemahofisi, asi kupinda mune vanhu, vanhu vari kumamisha, vanhu vari kusangana murokesheni kuti vari kunatsoda nezveizvi zviri kuvanetsa, zvii zvavari kubudirira nazvo, kana kuti zvii zvatingati zvavari kubudirira nazvo. Nekuti takatarisa muZimbabwe dzimwe nguva hapana zvinonyorwa zvakanyanya nekuti maZimbabwenzi abudirira papi. Saka tinonzi tikurudzirwa unzi tipinde muvanhu tione kuti nyange zvakaoma muZimbabwe, zvii zviri kuitwa nevanhu veZimbabwe kuti vagone kukunda nguva ino yakaoma.